manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera zvita 28/2019. Makateerera kuStudio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Musa 25 na 26 December tsaona dzanga dzakadikira. Kuona kuti musa 25 wakapa vanhu vatatu, musa 26 wakapa vanhu 4, ini nezuro kwakapa vanhu vaviri. Asi tikuona kuti tisati tanyatsopinda muzororo ndopakanyaita tsaona dzakawanda.
Mapurisa anoti vanhu gumi nevaviri vafa, vamwe makumi manomwe vakakuvara mutsaona dzemigwagwa kubva musi wekisimusi kusvika nhasi.
President Ramaphosa vane programu yavo yekupa nekubatsira vanotambura zvibatsiro zvemasenior citizens yavanoita gore rese kupa Christmas. Vatumira vanhu nyika yese asi nhasi vanga vari muBulawayo vachipa zvekudya, zvekugeza nezvimwe zvakadaro kupomuleni ogiroko.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoenderera mberi nekubatsira vanoshaya mumatunhu akasiyana-siyana emunyika. Nhasi vachionekwa vachibatsira vakwegura pamusha weEkupumuleni Old People's Home kuBulawayo. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum chotarisirwa kupinda munhandare nhasi manheru mumutambo weCAF Champions League neAl Ahly yekuEgypt. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anoti vanhu gumi nevaviri vafa, vamwe makumi manomwe vakakuvara mutsaona dzemumigwagwa kubva musi wekisimusi musi wechitatu kusvika nhasi mugovera. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vanhu vatatu vafa nhasi mangwanani mutsaona yaitika kuKwekwe, kuchitiwo bhazi rabeuka kuGweru rakuwadza vanhu makumi mashanu nevana. Assistant Commissioner Nyati vanoti vanhu gumi nevatanhatu vakuwarawo mutsaona yemumugwagwa yaitika kuMavhuku muHarare. Vanotione musi wezoro rekisimusi vanhu vatatu vakafa mutsaona dzemumigwagwa, kuchitione musi weBoxing Day vamwe vana vakafa, kuchitione zuro chishano kwakafa vanhu vaviri. Assistant Commissioner Nyati vanoti tsaona dzose idzi dzakakonzerwa nevatyairi vaimhanyisa dzimotokari dzavo kana kuti vasina kutevera mitemo yepamugwagwa uye wekuti vamwe vainge vaneta. Asi vanoti dzidziso dzakapiwa nemapurisa akabatana nevanoona nezvekufamba zvakanaka mumigwagwa dzakabatsira zvikuru mukuderedza uwandu hwetsaona dzakaitika kusvika pari nhasi. Assistant Commissioner Nyati vanoti vachiri kuongororawo kuona kuti mhosva dzakaparwa munguva ino yezororo dzakakwira here kana kuti dzakadzikira zvichienzaniswa nemamwe makore adarika. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zororo richiri kuendera mberi mukoma Jonga. Zvichitaura kudai musi wa25 na26 December tsaona dzanga dzakadikira. Tikuona kuti musi wa25 wakapa vanhu vatatu, musi wa26 wakapa vanhu 4, ini nezuro kwakapa vanhu vaviri. Asi tikuona kuti tisati tanyatsopinda muzororo ndopakanyaita tsaona dzakawanda. Nhasi tazoona kuti tine tsaona yauraya vanhu vatatu kuKwekwe, tine bhazi radonha kuGweru pakuvara vanhu 54, tine kombi yadonha kuMavhuku 10 vakuvara vanhu 16. Saka zviri kuedza kuti vatyairi vari kumhanya, uyezve vatyairi vari kuedza kuovhateka pavanenge vasingafaniri kunge vachiovhateka sezvaitika kuKwekwe. Uyezve vatyairi vanenge vaneta yatoti pachirungeya yafatiki. Ndosaka tiri kuti munhu wese kana vachinge vaneta ngavazorore, vatyairiwo ngavafambe vakangwarira vasamhanye wakoisa upenyu hwevanhu mumugwagwa. Mapurisa acharamba achidzidzisa vanhu, asi kungodzidziswa nemapurisa chete hakuna chakunobatsira kana vachairi vasingateereri, vasingabatsiriwo kuti mugwagwa muve muine tsaona shoma.
Takaonawo mapurisa achinzi achanga akaiswa mumigwagwa nemunzvimbo dzakawanda, zviri kutarisiwo here kudzikisawo kuita tsaona?
Ya, zviri kubatsira nokuti maona kuti dzororo risati ratanga pakaita zvikwata zvakasiyana-siyana zvinosanganisira First Lady amai kusiliya Munangagwa, zvikwata zveTrust Safety Council, polisi, takazobatana neSouth Africa vakauya kuGwanda nekuBhubhi. Saka munyatsoona kuti vanhu vazhinji mwaka unouyu vanga vaine chishuwo chekuti tsaona dziite shoma, vanga vane chishuwo chekudzidzisa vanhu. Ndozvatoti zvofanira zvichiitika nguva nenguva izvozvo.
Ko, panyaya dzekuparwa kwedzimhosva, tinoona kuti munguva dzemazororo idzi ndo dzinenge dzinotisimukei nyaya dzemhosva idzi?
Tichiri kuongorora, mhosva dzisati dzanyatsotitaura kuti dzakakwira kana kuti dzakadzika, tichazinopa mashoko akazara kana tasvika kuma 10-15 January.
Tichitarisawo gore ra2019 munyaya dzemitemo, zvii zvamungataurawo Assistant Commissioner?
Tichiri pakati, ndofunga gore rakupera ka, Commissioner General vanozoita ripoti yavo nekupera kwegore, tokwanisa kuzotaura nezvaya muna January. Ndopatoita kuona kuti mhosva dzenyika yese dzakadzikira here, dzakakwira here. Zvinhu zvakatinetsa semapurisa ndeizvizvi, zvatakagona ndeizvizvi, zvatinotarisira kuita muna 2020 ndeizvizvi.
Vanga vari mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa nhasi vaenderera mberi nekupa rubatsiro rwezvekudya pamwe nezvekushandisa munguva ino yezororo kune vanoshaya vari mumatunhu akasiyana-siyana emunyika. Chikwata changa chakamirira vaChamisa nhasi chasvitsa zvekudya nezvekushandisa zvakaita sesipo kune vamwe vakwegura vanogara pamusha weEkupumuleni Old People's Home uri muguta reUlawayo. Kuti tinzwe mafambiro aita basa kuUlawayo, tabata mutauriri wavaChamisa Dr. Nkululeko Siwanda.
Zvafamba zvakanaka zvikuru saPresident Chamisa vane programu yavo yekupa nekubatsira vanotambura zvibatsiro zvemasenior citizens yavanoita gore reChristmas. Vatumira vanhu nyika yese asi nhasi vanga vari muUlawayo paita contingent yemaMPs nemasenators neprovincial leadership, vachipa zvekudya zvekugeza nezvimwe zvakadaro kuEkupumuleni Old People's Home.
Mataura kuti chirongwa ichi chiri kuitwa nyika yese, ndeapi mamwe matunhu amuri kubatsira?
Tiri kubatsira kwese. Takapinda mharare chero mumamisha omu, takabva kwachief Kaisa uku ipapo paChristmas pano. Pese panowanikwa munhu anenge atsvagiwa navaPresident Chamisa kuti abatsire vanhu, tinobuda tichidaro. Saka kana kune kwatatasvika vateereri venyu vanotiudza, tinoona kuti President Chamisa vanoita zvavanenge vagonawo ipapa.
Chii chikuru chakaita kuti vaChamisa vange vachitora matanhwa?
Nyaya ndeyekuti President Chamisa vanotevedzera gwaro resocial democracy rinoreva kuti we take care of our own. Tinorangarira vanenge vakwegura vachishandira nyika, togorangarirawozve vanenge vachishaya munyika vachichengetwa nehurumende. VaChamisa vakataiwa isu totanga ipapo tichitobatsira vanhu patinenge taonavo pashoma ipapo, tichicherechedza nenyaya dzeChristmas idzi kuti vanhu vanofanirwa kuwana mufaro. Patinofamba patinoita zvokuti tinotosangana nevanhu vatinenge taunzira zvinenge zvabva kuna President, totogara navo pasi tichiimba tichidaro kuti vawanewo mufaro.
Tiri kunzwa veruzhinji munyika vari kuchema kuti zvinhu zvakaoma, vari kukundikana kunge vachiwana mari nekurarama. VaChamisa vari kukwanisawo sei kuwana mari dzekubatsira nyika yese?
Zvinoitika ndezvekuti President Chamisa vane shamwari dzavo dziri munyika nedziri kunze kwenyika dzavanotaurirana navo kuti aiwaka. Zvamunoona tine vanhu vakashandira nyika ino vakwegura vari kushaya chekudya paChristmas kuno, taikumbira kuti mumwe nomumwe aite inonzi adopt kana kuti asarudze kwaanenge achida, kwaanofungidzira kuti anogona kubatsira, wobatsira ikoko. Saka ndiwo mashandiro anoita vaChamisa vachitsvaga mari kushamwari dzavo, dzimwe nguva vachitorawo mari dzavo vachibatsira kuti vanhu vaonewo Christmas inenge iri nani, nekuti zvinhu zvakaoma zvikurusa munyika muno. Asi tinoda kuti tikurudzire nyaya yesocial welfare, nyaya yekuchengetana sevana vemuZimbabwe ndo zviri kuita kuti president Chamisa varambe vachingoendera mberi nenyaya yekuti tinoda kubatsira tichibatsira tichiti isu tiri vanhu vebato reMDC vatumwa naPresident Chamisa.
Rubatsiro huri kupiwa kunhengo dzebato renyu reMDC chete here?
Aiwa, tisi kutombobvunza vanhu kuti unosapota pati ipi, tikaona variko vanosapota mamwe mapati tinenge tichitofara kuti vari kuziva kuti Zimbabwe ino ndeMDC ndeZANUPF ndevanhu vasingasapote mabato, ende kana tichibatsira vanhu kudaro tisi kuita nekuti tiri vanhu ka kwete nekuti tine mabato ezvekutongwa kwenyika. President Chamisa havazvidi izvozvo, vanoti ngatibatsire vana vemuZimbabwe ndokuti vana venyika ino, and President Chamisa thinks vanofunga kuti Zimbabwe is a very great country, nenyaya iyo inofanirwa kugona kubatsira zvizvagwa zvemuno pasina kupoka.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Kosiwanda vari parunhare neStudio 7 vari kuvulavayo. Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuro yavo iri kuongorora nyaya dzingangoita nhatu kana ina dzechirwere chemanyoka chinofungidzirwa kuti chingangodaro chiri chirwere chetyphoid mumusha weruzhinji weGlenview. Meya Gomba vanoti kuwanda kwevanhu muguta reHarare ndezvimwe zvezvinhu zviri kukonzera kupararirawo kwezvirwere zvemanyoka, sezvo vanhu vari kubva kumativi mana enyika vachimhanyira muguta guru renyika. Vari kukurudzirawo veruzhinji kuti vakoshese utsanana, vachiti harisi basa rekanzuru chete rekuchengetedza utano. Ngatinzwei hurukuru yataita naMeya Gomba pamusoro penyaya iyi.
Pane makeses maviri matatu mana akauya kwatiri anoratidza kuti pane maissues etyphoid atakada kuungurura, because anouya kwatiri ari masuspected cases. Isusu tinozotarisa necity health kuti makeses ayakamira sei. Sekunziwa kwenyu ndepekuti through urbanization munhu wese anoda kuya muHarare. Munhu wese auya muHarare anoda mafacilities akakwana. Nedzimweni dzenguva vanhu vauya muno muHarare vanouya netsikawo dzavo dzakasiyana-siyana. Zvimwe zvatinokurudzira kuti dai vanhu vachengetedza utano hwavo pane zvavanonwa, pane zvavanobata pachikafu chavanodya. Saka makesi zvayo hungu, pari makesi zvakaya kwatiri atiri kuongorora, atingati takakontena makesi anechekuita nechirwere chetyphoid katikusaspekta kuti vanhu vangu vane chirwere chetyphoid.
Chii chikuru chamakawana chiri kukonzera dambudziko iri? Tichiona kuti nguva zhinji rinongotangira munzvimbo yeGlenview iyi.
Nyaya inoitika ndeyekuti urombo hukanga hwanyanya mukati menharaunda dzatinogara. Vanhu vedu vanoresorta kumaextreme actions akaita anopikisana neutano hwatiatitarisira isu nekodzero dzeutano pamunhu. Ukaona paya patinoti vanhu regerai kutengesera zvinhu pakadai, zvinhu zvinova zvinhu zvakaita zvinobatirana neutachiwana hunokonzera zvinhu zvakaita zvirwere zviri communicable diseases, tinovatsura. But vanhu vanenge vakatarisa kukoshesa kuti ndingautsvaga mari. Naizvozvo munhu anoenda anotenga fishi yake pasingatengeke fishi, haende kubhucha, anoenda anotenga pamhene ipapo. Munhu anonwa mvura paisingafanirwi kunge ichinwiwa. Utsanana kudya usina kunyatsogeza zvakanaka ndozve zvimwe zvinhu zvatikanganisira mukati mekurarama. Saka mukudaro ndozviri kukonzera kuti zvirwere zvinge zvichidi zvichiti. Mukatarisa patichagarika, ibusiness center rine zvakawanda zvekuitika pariri, yatingati informal trading yakawandisa ipapo. Saka ndozviri kukonzera chi zvimwe zvezvinhu zvakadaro.
Vamwewo vagari vemuGlenview vari kupomerawo kanzuru mhosva yekusarasa marara uye kugadziridza nyaya dzekuwanikwa kwemvura yakachena. Munotiwo
tinoitika chiri pachena chinozivikanwa ndechekuti utano hunochengetedzwa paviri. Utano hunochengetedzwa nekanzuro, kwozoita utano hunochengetedzwa newe mugari. Nekuti haungatarisire kanzuro kuti iwe kugeze maokoka nekuti watanga chikafu parodhi, haungatarisire kanzuro kuti iwe ikuitire mamwe mapauricha pazvingochiita iwe. Saka kutaura kwevanhu vanenge vari mubhizinesi rekungopomera, asi zviro kwazvo ukadzoka kumasure ukazvitarisisa kuti sei mvura isi kuwanikwa muZimbabwe muHarare nedzimwe nzvimbo dzakatenderera maguta ose ari kutambudzika nyaya yemvura, zvinongokuburikira pachena kuti haisi Harare chete. Saka kana yarambirira mudenga, ingava mhosva yekanzuro here kuti hatina mvura?
Vanga vari meya veguta reHarare vaHebert Gomba vari parunare muHarare neStudio 7. Yashika nguye kuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye. Ndiri muWashington. Nasi pachirongwa chedu chekupedzisira chegore rino, pano pachirongwa chedu chemadzimai taita rombo rakanaka. Tine hurukuro na mawindo mudzimai anoita iye zvemitambo. Tichaenda kwavari tinzwe kuti chii chakaita kuti vafunge kupinda mune nyaya idzodzi dzekukurudzira zvemitambo munyika. Tina kuchingamidza ine mufaro muchirongwa chedu. Mungatisanangurire kuti zita renyu rekubarwa chairo rinonzani uye zvechii chakaita kuti mufunge kupinda zvekupromota mitambo semudzimai.
Zita rangu ndinonzi Wanisai Mutandwa. Ndichizikana nerekuti Mawindo. Mawindo izita randinoshandisa kupromotions company. Kupromotions people they know me as Mama Mawindo. Ndakatanga kuita zvemagitare 1998 up to now. Ndaingorondawo tsimba dzimama promoters vakuru kwandiri. The likes of Cheapers, Joshua Jerry namai Red Rose. Ndova ndakateedzera tsimba dzavo kuti ndite promoter, but munhu akaita kuti ndide magitare ndiAlec Macheso. Ndiye munhu andaifamba naestereki, ndiye munhu andaitevera estereki. Hatina usakango ndimotivheta kusvika ndatozoita munhu wemagitare full time. Inini handina rimwe basa randinoita besides music. Ndinoita music sometimes I do zvebhora, but mainly I'm into music. Ndinoita maevents, I'm also an events coordinator. Ndiri promoter, ndinoita equipment hiring for my events. Anything chinongoropinda muline reentertainment chete ndendirimo.
Mungati gore rino ra2019 ranga rakamira sei kwamuri semudzimai anoita basa irori rekupromota zvemitambo?
Ndidi kunyepa, gore rine ranga rakaoma. Tinotidai rachienda kana rakachienda mangwana chaiyi, nokuti zvinhu zvanga zvakaoma. Oma nokuti kuti entertainment industry kuti mudzimaita mari munenge muchitarisa mari pagate. So pamagate apa pasingatombobuda kana mari. Chero makada kuti munze muimbi kubva kunze, vamwe vangu vakambotsvaya kuda kuunza vaimbi, vakatadza. Hazvina kuzvanga singadzore, but waitita loss because inini kana kuri kupromotions I work with my brother Genius Kadungure, ndiye wandinowanzoita naye. So takambotsvaya kuita Davido, tikambotsvaya kuita murumba artist Falipupa, but wanyatsoona kuti tiri kungodhonza zvedu sevanhu vakasimba, but zvanga zvisina kunyatsosimba steri. Saka 2019 chinja chakaoma, nokuti I'm not very sure kuti economy here kana kuti vanhu vaneta here, but 2019 haana kumbirambonakidza zvachose. Tiri kungoti ngaachipera tichitangidza pana 2020 pamwe maybe Mwari vanotinzwawo.
Semudzimai mungatimi munowana rutsigiro kana ruremekedzo rwakaenzana here nevanhurume vanoita mabasa amuri kuitaya?
Aiwa kwete, haakwete. Kunotozotoda kutosimba. Zvinotoda kutosimba chako chako zvinze zvembabvu, ibhora rembabvu chairo chairo. Nokutoti unotopedzera kutonzi nepamuromo, usina pamuromo, not in I stand for my ground. Nokuti ndotozviti Iron Lady. Vanotozviziva mamapromoters echirume kutoti tinotopedzerana, because varume havadi kutonge vaovhatekwa nemukadzi. Vanotokudzvanyirira chete. Vanotokudzvanyira chese chavataura hachitombonzwikwa nokuti uri ngori mukadzi. Saka haya mupromotions macho mutori nebhora rembabvu chairo rakasimba chairo. But ndinomira zvangu. Vanotozviziva ndinombotraya.
Pane zvamuri kuronga here kupera kwegore tichivharisa gore ra2019?
Kune festival kuVictoria Falls iriko, iri kutanga musi wa28, 29, 30, 31. Saka inini apa ndiri kushanda nehanzvadzi yangu Genius Kadungure, ndiri kushanda ne G Events. So kunoita all white part, nokuti Genius kuna anongozikana nokuita maall white part. Saka tine tiri kuita maall white part, tiri kuita kubot, tozoita after part musi wa31. Saka tine mapati atiri tiri kuita pamusi wa29, 30, 31. This time mapati ndiri tiri kuitira kucarnival, because carnival iri kuya nyika dzakasiyana siyana. Saka tisu tiri kuita mama after party musi wa31. Tisu tinenge tinayo SG Events, saka patina nevakuru vakuru vakaronga carnival.
Vanenge vachida kuuya kumitambo yenyu yamunenge muinayo iku carnival vanokuwana ipapi?
Vari kuda kuya, nokuti kuall white party tiri kutengesa matables edu. Matables edu ari kubvira pa500, pa1500, pa1000, 1000 500 kubva 2000 pamari bese ukabadira 500 years pa 500 ipapo unowana matikiti vanhu vairi kupinda owana wawa uri worth 500 saka vanenge vaida kubhuka matables avo vanokwanisa kubata pa number dzangu dzekuZimbabwe dzinoti +263 773 045 907 ndodzokorera zvakare +263 773 045 907 vaida kuita matable bookings avo but ndenge ndakusara nemabookings mashoma because vanhu vakawanda vari kubhuka matables especially vanhu vari kubva kuZambia, Botswana neSouth Africa vari kubhuka matables but kana munhu asina temari yetable kupinda i20 US ku rest of the ground ku VIP ari kubvira pama40 US zvichikwira
pane mazwere amungataurowo vamwe vangange vari kufunga kuita mabasa amuri kuita yavechidzimai
ini ndinoti madzimai ngauye tishande takawanda nekuti ezvinoizvo vakadzi vari kungoita zvepromota magitara sungori vaviri nairedros isusu tinowanzomirira girl child hatiti kuona panodzvanyirwa munhu anonzi mukadzi yedu inodzimba tatsvai muchiona tichimira nemaartist edu echikadzi especially pana Selma artist watakamira naye takambomira naselma pavainoisana nemafamily issues avo takamira naselma tiri kuti vakadzi vari kuda kuuya kuzoita zvemapromotions zvemaevents uyaitiwande tikurire varume ava matiregerera hatingori tega tiri kuti uyaitibatsirane tiwande matiregerera vakadzi ngavauye women empowerment toda kushanda nevakadzi tigobatsirawo maartist edu echikadzi inoti tiri tega hatisi kuzvigona totodawo support inobva kuna vamwe vakadzi
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai mawindo vanozivikanwa zvakare nezita rekuti mai maka kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington ngatisanganei zvakare gore rinouya pachirongwa chedu chekutanga cheWomen's Forum.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Nino gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiri kutarisa nezvematunhu emunyika tichiona kuine vamwe vanogaronyunyuta kuti kune manga matunhu akasarira kudarika mamwe. Saka tatitimbonzwawo kuna Reverend Ray Motsi veBaptist Church kuti vanoonawo sei nemafungiro aya. Togamuchirai muchirongwa chedu Reverend Motsi.
Aiwa tiripo kana makadiyo zviri kufamba sei ikoko?
Aiwa kuno tiri vapenyu chando chete.
Ndinotenda hedi. Aiwa kuno kuri kupisa iri kuna iri kunyatsonayawo zvayo mvura yacho.
Nhasi Reverend Mostari timbotarisa araramo iri muvanhu. Kare taizwa vanhu vachingochema kuti dunhu rakati ndo dunhu rakasaririra hurumende haisi kusimudzira dunhu iroro. Ndo zvinhu zvichiringoriko here nanhasi izvi?
Aiwa zvinhu izvozvo hazvisisini izvo. Zimbabwe yose yangotekeshera nematambudziko. Zvino matambudziko ari paya anozokura nekuda kwekuti kana ange iri nzvimbo yakafanana nekuno kumatebheriland inge ine drought, vanhu vasingakwanisi kurima chaizvo chaizvo panga zvinoitwa kumashonerend, unobvaona kuti nhamo yacho inobva yatorewese. Yozoitawo kusanganisawo nekuti dzimwe nzvimbo dzakafanana nekuno hadzisi nzvimbo dzinobatsirwa zvikurusa nehurumende kuti vanhu vaone raramo. Ipapo ndo pane nyaya hombe kuda kwekuti nzvimbo dzakafanana nedziri kuno dzafanira kunge dzichipihwawo mukana kuti dzikwanise kuwana zvinhu kuti dziingane nedzimwe. Ukazotarisawo kumasvingo vakanoda kungofananawo nesu zvishoma, asi unoona kuti vamwe vari kumashonerend kuna namashonerend east newest kunenge kuri nani pane dzimwe nzvimbo dziri kunoku. Zvikonzero ndizvozvo izvozvo zvokuti hurumende haina urongwa hwekutarisira nekubatsira vanhu vanoziva kuti panonzi nechirungu vulnerable areas havana, uyezve hurumende yacho inenge isiri kutomboziva kuti chii chiri kuitika muvanhu nokuda kwekuti vane mari vanayo kana kuti vanowana vanowana, asi vasina havana zvachose.
Tinoona kuti hurumende ine urongwa hwekuendesa masimba kumatunhu kana yatingati devolution. Zvinhu zvingarerutsa here matambudziko ari kutarisana nematunhu aya?
Tiri kunyora nezvazvo, pane mapepa atiri kutogadzirira kuti tinyore nezvazvo. Isi tinofungidzira kuti devolution ndo inokwanisa kubatsira vanhu nekuda kwekuti dunhu nedunhu vanenge vakuzvimiririra kuti vaone kuti chii chingakwanisa kugadziriswa munzvimbo dzavo kuitira kuti nzvimbo dzibudirire. Tinenge tisisatarisire kuhurumende chete, asi taakutarisirawo hurumende yematunhu inove ndiyo inenge yaine simba uyezvewo iine zvishandiso zvacho kuti vakwanise kugadzirira matunhu avo. Saka tofungidzira kuti zvinobatsira izvini kana kuunza runyararo vanhu vanenge vasisakompleni kuti hazvina hazisi kubva kuHarare, asi vanenge vachiti ko vanhu vedu vari kuva nemazvinzvimbo zvinobatsira vanhu vari kuitei. Tofungidzira kuti zvingatibatsire sereki, asi ndiri kufungidzira kutiwo zvakare hurumende haisida kugadzirisa izvozvo nokukurumidza, nokuti kubvira nguva yazvakataurwa nepatiri hapana kana chimwe chete chinoratidza kuti tiri kuenderera pamberi. Kunyange zvazvo murawo wacho unenge wakatangiswa kwenge ukapiwa kunzi wavapo, asi hakuna chiri kuitika.
Kune vamwe vari kuti nyaya yekuendesa masimba kumatunhu iyi inoparadzanisa nyika, nokuti kune kwaakuti dunhu rakati charunowana ikoko richingozvisimudzira panzvimbo yekuti vanhu vanga vachishanda semajuru kuumba nyika pamwe chete.
Hazvidaroba, haisi iyo nzira yacho iyoyo, nokuti paurongwa zvinoenda nekuti kana vanhu vaakutora zvinhu kumatebereland kuti zviende kumasvingo kana kumashonaland, pato neurongwa hwakatarukana nokuti zvitorwa zvinenge zvaakutorwa zvaakuenda nembumirano yavanenge vakaita nedunhu racho rekuno. Hazvisangotorwa panga zvichiitwa iye zvino. Matombo ari kutorwa kwamutoko, hatizive kuti ari kuenda kupi. Tiki iri kutorwa kuno kumatebereland, hatizive kuti iri kuenda kupi. Victoria Falls inounza vanhu from all over, maprocedure acho hatizive kuti ari kuenda kupi. Madiamond ariko kwamutare, hatizive kuti mari yacho iri kuenda kupi. Saka tinofungidzira kuti devolution inotibatsira nokuti inenge yakuda kuve ichipa transparency zvakajeka, uyezve kuti vanhu vatokwanisawo kubvunzawo kubatawo vatungamiri kuti ko muri kuitei accountability.
Aiwa, tinotenda zvikuru Reverend Motsi nekuwana nguva yekutaura nesu.
Maita henyu.
Manga makateerera kuna Reverend Motsi vekereke yeBaptist Church kuBulawayo. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chemunyika cheFC Platinum chiri kutarisira kuita mashiripiti apo chiri kupinda munhandare nhasi manheru neshasha yemutambo wenhabvu muAfrica yeAl Ahly yekuEgypt kwakare kuCairo mumutambo weCAF Champions League. FC Platinum inofanirwa kukunda mumutambo uyu kana ichida kuramba yakabatidza tariro yayo yekuenda mberi makwikwi aya, asi vamwe vanongorora zvemitambo yenhabvu vanoti uyu mutoro mukuru kwazvo kuchikwata ichi, kunyange hazvo chichipembedzwa nekutora kwachakaita mukombe weCastellaga Premier Soccer League masvondo maviri adarika. Asi vamwe vanoti hapana chinotadzisa FC Platinum kurova Al Ahly kana yakambokwanisa kurohwa 1-0 neItoil du Sahel yekuTunisia mumutambo wavo wekutanga wemakwikwi aya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anoti vanhu gumi nevaviri vafa, vamwe makumi manomwe vakakuvara mutsaona dzemumigwagwa kubva musi wekisimusi yemusi wechitatu kusvika nhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoenderera mberi nekubatsira vanoshaya mumatunhu akasiyana-siyana emunyika, nhasi vachionekwa vachibatsira vakwegura pamusha weEkupumuleni Old People's Home uri kuBulawayo. Chikwata cheFC Platinum chotarisirwa kupinda munhandare nhasi manheru mumutambo weCAF Champions League neAl Ahly yekuEgypt, uyo chinofanirwa kurwa semvumba kana chichida kuenderera mberi mumakwikwi aya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Standekle Mhlanga.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 28 kumpalakazi 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC labela abaswelayo ukudla kobulawayo eHarare leChegutu.
UPresident Shamisa uthola izikolezi kungatsha zebandla le-MDC ezingaphandle kwelizwe labanye abakukhona phakathi kwelizwe, ngoba futhi kuqakathekile ukuthi sijwayele ukugcinana lokugcina abaswelayo phakathi kwethu kulandelisana lenhlelo ze-MDC eze-Social Democracy.
Baphatheka njani abahlali bakobulawayo ngokucitshelwa amanzi okwesikhathi eside lokungabuthwa kwezibi nsuku zonke?
Kungayisikuthi singezelele kuyikuthanda kwethu, kodwa singezelela kuyikuthi amanzi ayafilela. Singananzelela kumadamisi wasebenzisa amabili asevaliwe, asisatholi lutho obulawayo ukusingezelelela ukuthi kuthole lawo manzi.
Umkhosi we-Victoria Falls Carnival uyaqala kulelo dolobho namuhla.
In terms of ama-artists avela eSouth Africa, Botswana, Namibia, in the past we've had ama-artists coming from, you know, Swaziland, Lesotho, because, you know, we pride ourselves as a sub-Saharan festival.
Uxolo umkhosi lo uqala kusasa ngeSonto. Zonke lezi ndaba lezinye kanye lezomdlalo lizasizwa kuwona lo msakazo wenu we-Studio 7. Ibandla le-MDC lamuhla linikeze abagugileyo izipho endaweni yokulondoloza ekuphumuleni Old People's Home okobulawayo, njalo laqhuba inhlelo ezifanayo eHarare leChegutu. Umnumzana Nkululeko Sibanda, umkhokheli wesikhulumelisa leli bandla ebekulo umkhosi wokobulawayo, usichasisela okuningi ngalolu daba.
Well, besihambela lama MP akobulawayo labo senator besihambise izipho ezisele kupresident Nelson Jamisa kubogogo labokhulu abasekuphumuleni Old People's Home. Okunye bekuqakathekele esikwenzelayo ukuthi sithethe isikhathi sokuthi sicoce labo, sahlabela, sizethekeli zabo. Lokhu kuhambelana nesinqumo sikapresident Shamisa ukuthi uhulumende kumele abe ngothanda ukusiza ama-pensioners, njalo ogcina abaswelayo. Siyakwazi ukuthi abantu abaningabadala abakhe ilizwe lethu okweminyaka eminingi kakhulu, iningi labo besebenza 30, 40, 50 years. Ngakho sekuyisikhathi sokuthi ilizwe labo libabonge, libagcine. UPresident Shamisa wenza lokho elungiselela ukuthi sijwayele njengezana zeZimbabwe ukuthi siyagcinana, we take care of our own.
Sabona ukuthi kwakulo hlelo olufanayo kunsukwane ezedluleyo, liza luqhuba kuziphi njalo izigaba zelizwe?
Uhlelo luyaqhutshwa kuzigaba zonke zeZimbabwe. Thina besilapha namhlanje, bakhona kade beseHarare, bakhona kade beseChegutu. Khuluma nje sesivela eCabacha, lapho sokwenziwa uhlelo olufanayo nalolu esilibone ekuphumuleni.
Izipho lezi umnumzana Chamisa uzithola ngapi, njalo kuyini kahle kahle abapha khona?
UPresident Shamisa uthola izipho lezi kungatsha zebandla le-MDC ezingaphandle kwelizwe, labanye abakhona phakathi kwelizwe abafisa ukuthi baphathise uZulu weZimbabwe ngesikhathi esinje, bekhuthazwa nguye uPresident Nelson Chamisa, ngoba futhi kuqakathekile ukuthi sijwayele ukugcinana njengezalane zelizwe lokugcina abaswelayo phakathi kwethu kulandelisana lenhlelo ze-MDC as a social democrat. Izipholo ezihlanganisela into ezifana lokudla okumnandi okutholakala ngesikhathi sekhisimusi, amafutha okuphekisa, isepa, amadishi okugezela, aborice, flour, into ezifana nazenezo ezijwayele ukutholakala ngesikhathi sekhisimusi. Hhayi, bathokozile kakhulu abadala abazitholileyo kuma-old people home nalabo esisuka babona engozi.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC. Umnumzana Nelson Chamisa sixoxela ekobulawayo. Iningi lithi liqhubeka lingelamanzi okusebenzisa eneleyo edolobheni lakobulawayo kulandela ukumiswa kwamadamu amabili ukusebenza kuleli dolobho ngohlelo lwe-decommissioning kanye lokwengezelelwa kwamahola okucitshwa kwamanzi ngeviki esuka ku-72 esiya ku-96. Idamu le-Umzingwane le-Aphancema limisiwe ukusebenza ngoba elesilinganiso samanzi esiphansi kakhulu. Lokhu kwenzakala lezibi zingasabuthwa nsuku zonke esikhathini esiningi ngenxa yokuswelakala kwamafutha ezimota okuhambisa lokunye. Ukuze sizwe ukuthi abantu baphila njani kulo mumo, sixoxa lo-Councillor Sikhululekile Moyo wePhumula le-Hyde Park, njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi ekhansili yalelo dolobho.
Hayi, besisazamile ukuthi sikubambe, kungayisi ukuthi singezelele kuyikuthanda kwethu, kodwa singezelela kuyikuthi amanzi ayasilela. Singananzelela kumadamu esiwasebenzisa amabili asevaliwe, asisatholi lutho obulawayo ukuthi singezelele ukuthi sithole lawo manzi. So lapha yindlela yokuthi sizame ukuthi ubulawayo wethu wonke abe le ndlela yokuthi uba lawo amanzi ngesinye isikhathi. Ngoba asifanelisi ukuthi siyifide ubulawayo ngamanzi kanye wonke umuntu. Okunye bekubangela khona lokho ukuthi izindlini zethu bezingasebenzi zonke, bekusebenze yodwa. So kupampa kwangkhona to ama-reservoirs okubangela ukuthi sibe lama-timetable nalama esiwayenzayo ukuthi ngelanga eligakala naleli kuyabe sivale kule indawo. Sikwenza ngombono wokuthi sizame ukuthi ubulawayo engaphelelwa ngamanzi kanye singalungiselelanga, sizame ukuthi nedi kungasilasta kusiya phambili.
Kodwa abantu bawazuza yini amanzi okusebenzisa labo ababewavalelwe?
Angithi kunje uma ngikhangele nganiki i-example ye-wadi ye-17 lapho engikhona, amanzi ahamba ngolwesithathu aphenduke ngolwesihlanu ekuseni. Ngolwesihlanu ilanga lonke abekhona, ngomgqibelo abekhona, so sabe sifanelele ukuthi abantu bayagezisa izinto zabo lapho abagcina khona amanzi abo, barifile, belungiselele ukuthi ngesonto nxa esephinde ukuthi ahambe futhi. Ayisukuthi ahamba continuous 96 hours, ahamba 48 hours abuye ahambe futhi. Ayisukuthi sihle siwathi continuous 92 hours ngoba ngeke ukusebenzeke ingcekeza ingaba khona kakhulu. Kodwa se-Afrika sithole ukuthi abantu siyathe after 48 hours bawathuli, sibuye sizivale futhi.
Labana abahlala endaweni eziqansileyo-ke amanzi sebewathola yini ngoba siyeza ukuthi ko abafiki?
Ye, indawo ezinjengaboPhumula South, aboMganu ezingani ziqakeme ezingafike emagwegweni isayidi ngephumule yami ngapha lapho kwezindawo kuyenzakala. Esikhangelele ukuthi kulohlelo lwe-BCP khonapho kulamaphayipi lapho aseqalisa ukuthi balungise khona ukujinja, abawathola amanzi. Kodwa siyazama imizamo yokuthi amabhawuza ngesikhathi sesiyenza i-timetable ukuthi simake sure ukuthi abantu bona labo izindawo zona lezo bayathola amanzi. Abanye njalo nxa kuyukuthi kusebusuku sivalile impopho, abanye bayathola ebusuku kancane. Kodwa lapho angafiki khona sekili siyazama ukuthi amabhawuza wona lawo amalutshwane agijigiji indawo zonke ukuthi wonke umuntu athole amanzi, ngoba amanzi ayimpilo.
Lokhu kwenzakala khansili isithi ayisenelisi ukubutha izibi njengakuqala abantu begcina izibi emayadini. Kuqhubeka kuhle yini ukungadala imikhuhlane le ngcekeza njalo?
Izibi lingekho njengani elizweni, lingani lohlupho. Sikhangelele ukuthi ngaba khona sizama imizamo yokuthi sibili siqhubekele phambili sibutha izibi. Olwezibi-ke besixolisile ngoba yona la ifuyeli bevelingekho. Okokuthi itholakala bekuzabe zibuthiwe izibi leziyani. Okunye kusuka kube lihlupho lokuthi umkhono mwethu ongamanga kuhle.
lowo Councillor Sikhululekile Moyo wephumula le Hyde Park njalo engumgcini sihlalo wekomiti yebona ngenhlelo zamanzi yedolobheni lakobulawayo. Okwamanje ke silichiye kancinyane ezandleni zikaNtungameli Nkomo we-Studio 7 esethulela iziphathelane lokwenzakala emaphandleni.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafuwe mbula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni lilami uNtungameli Nkomo. Lamhlanje siphatha udaba lokuguquka komkhathi i-climate change. Lolu ludubo oluhluphayo emhlabeni jikelele olubangela indlala ezingapheliyo lokunye okugoqela izulu lesiphepho. Indlala yalonyaka ibangelwe ngomthelela we-climate change. Se lomphathi ntambo obona ngezemvelo lomkhathi umnumzana Ngqobizidamangaliso Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Ngiyabonga.
I-climate change ludubo oluhlupha okunganani?
Yazi indaba le iyahlupha, indaba esogudwini. Siyananzelela ukuthi akusafani la kudala. Sina sikhula kube kule ndawo obekuthiwa yimsenya ebengacitshi. Khathesi le msenya engayibona ngikhula kangisayitholi ngenxa yokuthi izulu eseselithola kalisanele. Sike sayenza i-analysis yama-drought years from 1946. Bese sinanzelela ukuthi from abo 40s up to early 80s, i-drought ye ibisiba khona after every 6 to 8 years or up to 10 years. Khathesi sesisiba lama drought years esiba yeminyaka emibili emithathu ilandelana, iyeqise 2 years esithi izulu lingcono iphendule. I-frequency yakhona isi-too much. Njalo kubuhlungu kithi ukuthi lapho ukule drought khona le economic performance yethu iyehla. Sibe sikukhangela khonokho, sikhangela nje ukuthi i-economy yabo iperforma njani. I-graph yakhona iyalandela nxa izulu lilinengi, because we are an agro economy. Izulu lingaba linengi, i-economy yethu iperforma kahle.
IZimbabwe kuyini ekwenzayo ngalolu daba?
Sina esasikukhangele kakhulu kube ku-energy sector, ama-emissions ebesikhangele ukuthi sizayehlisa by 33% sisafika ku-2030. Kithi i-energy sector i-contributor phose 44% yama-emissions. Eyinye e-contributor kakhulu yi-agriculture, e-contributor almost 42%. Lezi zombili ngesizikhangele sibili ngelihlo lokhozi ukuthi sifuna ukuphuma le ndlela zokuthi siyehlise ezigoqela abo-renewal energy. Sesiqalisa ukuthuma le framework eyama-electric cars. Phezu kwakhona lokho ku-agriculture kulalokho esikuthi thina yi-climate smart agriculture. O-fertilizer esiwasebenzisayo sisebenzisa fertilizer bani, njalo sipholutha kangakanani i-environment. So i-climate smart agriculture ngeyinye elontshwe lonyaka esizabe gradually siyiletha ebantwini. I-climate policy ikhona, kodwa kulomnyaka ozayo sizabe siphuma lo mthetho i-climate act ezama ukuthi ifake amazinyo kunhlelo esilazo ezokuthi abantu benakekele umkhathi wabo, njalo beyehlise izinga abapholutha ngayo o aba-emitha ngayo amagasisi.
Amalahle asetshenziswa kakhulu eZimbabwe lawo alomthelela omubi emkhathini, kuyini elikwenzayo ngawo?
Zonke inhlelo esilazo ezi-includa ukusebenzisa kwethu i-coal, ngoba i-coal ngeyinye yama-cheapest sources of energy. Zonke inhlelo lezi sezigoqelwa lenhlelo esilazo ezokunakekela umkhathi ezi-includa izihlahla esizihlanyelayo. Ngomnyaka kusukela next year siyabe sihlanyela izihlahla ezifika 30 million. Angiboni ukuthi kulelizwe elile-thagethi enjalo. Lo nyaka besile-thagethi ye-15 million, but saba lobunzima bokuthi izulu laba lilutshwana sasengafuni ukuhlala izihlahla zife phelele ku-12 million. Phezu kwakhonokho silama-investment amaningi abuyayo aya ku-solar power. Konke lokhu nxa sikudephela sikuhlanganisa, thina ithegethi yethu yokwehlisa nge-33% by 2030 siyayibamba.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni njalo besixoxa lomphathi ntambo kahulumende obona ngezemvelo lezomkhathi umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu. Siyani indlebe kulolu hlelo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntunga milinkomo.
Siyabonga ntungameli okwamanje sengilichiya ezandleni zika Chris Gande.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lonkosikazi Queen Maligwa olwela ilungelo labesifazane njalo wake walwa impi yenkululeko. Sihlaziya ukubotshwa kukankosikazi Mary Chiwenga.
Ya ngiyabingelela ubonke abalaleli. Indaba lapha iyadanisa okumangabisayo. Ithethi bona ubukhokheli bethu abulandlonipho ngoba even idathi lethu owayehlukana laye former wife wakhe wamhlukuluza njalo. Khathesi kulo usemhlukuluza and yindlela yakhona yokuthi amthulise engakhulumi izinto azaziyo lazibonayo, engasavezi imfihlo azibonayo ngoba angahlukuluzwa, ahlukuluzeke kakhulu uyabe esegcwele ukwesaba. Ngoba uJocelyn laye wayehlukuluzwa kakhulu kanjalo noma engabhalelwanga kodwa wahlukuluzwa. Khathesi lo sehlukuluzwa kakhulu eze evalelwa. Nxa kuwukuthi wayefuna ukumbulala, abambonayo ngesikhathi sakhona efuna ukumbulala, indaba kungabangayikhesi wahle wabotshwa. Khathesi lokho kukhona ukuthi sebona okutsha, sekumele athathe okutsha ngoba thini i-leadership yethu ngeyokuthatha abafazi jinja just like dresses. Mina ezowumani ayisibi ukuthi thina abafazi vele asikhangelwa njengabantu kuloleli lizwe, asilama-rights, asilamalungelo. Nxa umfazi engasapoti akhonokho okwenziwayo ngithiwenga sibili i-leadership uvithi wethu, hhayi si-west thing elizweni, ishouthi vele akulala phesi yakhona. Umfazi angaze abe ngwayiphi iphathi ka-respecte thole that respect njengomuntu ongumama. Akula muntu ozalwa ngomunye umuntu, bonke bonke bazalwa ngabafazi. Ngakho-ke ngicela bengifisa ukuthi nxa kufike endleleni zabo balalele nabo basihloniphe basenze abantu. Umfazi munye silenxeba one elifana naye, asihloniphe sibe ngumuntu munye. Baphambanisa i-leadership leyi hayi time abantu benanzelela ukuthi abantu laba vele abasilungelanga, sidinga ukukhokhela obulungileyo obuzaba lenhlonipho yoluntu lonke. Ngiyabona.
Ye, manje ngokubona kwakho ubona ungani ngezombangazo yini eziyenziwayo kumbe ngumuntu obengasafuni unkosikazi wakhe kumbe kukhona nje okuchaya amanzi kwezombangazo la?
Uyabona umuntu ngawuhlala la endlini ulemfihlo eziningi azaziyo umama Lwane, ulemfihlo ezikachiwenga eziningi azaziyo. Ngathi the only way you can silence umuntu ukuthi engavezi imfihlo zakho yiyona le ndlela. Umama Lwana ulemfihlo plus uyazi okuningi even lokucatha kwezimali zelizwe, uyazi okuningi. So ngale ndlela kaSizafaka akhulume lokho embangazo kukhona kwaziyo umama Lwana. So she must be silenced. Yinto ekhona bamsilensa ukuthi ahlathi ti athulaze ekufa. Ebungwenye lejele lakhona engaphumi futhi ahlabulawele phakathi. Nxa kuzabotshwa umuntu aze kubotshelwe baba wakhe kuyabe kuzulwa mpibane. Yikho kutshengisela esilizweni lethu ukuthi akula nhlonipho. Nxa kukuthi yena kulwa nomfazi wakhe, umfazi wakhe when it comes to amakhosi bemele amprotect nanethi engasamfuni abe nguye omprotectayo, abone ukuthi indaba yomfazi wakhe na njengo-VP yamprotect. And the other thing is to divert i-attention yabantu khathesi. Abantu beconcentrate kukhonokho ubona besazi ama-plans abo into abazenzayo. Nxa abantu bengakhumbula ngesikhathi era kamgani kwaba lokubotshwa kwabantu ababe ngezimali ama-salaries, ababezinika ama-salaries amaningi. Akwathiwa abantu babotshwa babotshwa corruption abantu bakhangela khonokho. The next thing abantu labana kulanto eyenziwayo kwahamba nje kwaphelela ngaphansi kwekhapethi. Khathesi khonokho okwenziwayo yinto nje yokudivetha abantu i-attention yokubakhohlisa lokhona okwenzakale ngalwana umnyaka sikuma-elections. Now sebesikhohlisa ukuthi abantu baconcentrate khonokho bona belokhu bethatha amanyathelo besiye phambili. Umama Lwana vele Kathesi nje uyasetshenziswa ispanera, uyasetshenziswa uvala abantu amehlo, and yena uchiyanga ngwebe made him protect. Akula transparency abangayiyenza ngokuhlukumeza umuntu ongifazi. Niya yedwa ogentileyo, ama-diamonds echiyazwa aya ngaphi? Yibo abakwaziyo. Kuningi abakwaziyo ukudlula khona kukamama lo ukuthi bavalele uMary. UMary kakhulu nje aphuma ebantwini. Ngabo mama sibambeni elizweni lakithi eZimbabwe. Sekumele sisukume, simele ilungelo lomuntu ongifazi sonke.
Loke bekungunkosikazi Queen Maligwa olwela ilungelo labesifazane njalo wake waba ngumlweli wenkululeko eZimbabwe. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kuvikezayo. Lilani.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Namhla kuhlelo lwethu olweziphathelane labesifazane silomqondisi wenhlanganiso elondoloza intandane ivula indlela Gardens of Fun Care Center unkosikazi Patricia Chabalala yena ongumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Siqale ngokumbuza ngabakwenze ngelanga lekhisimusi labantwana abagcinayo.
Ogunyagukafiki kuyabuya sabenzela abantwana badle ngonkozi izibonke bakhonise kakhulu sabe lethisi umsenhle edlule eminye iminyaka ngoba ngitho ngoba kunzima yonyaka sifuna ukuthi ngenzele umuntu ithisi umsenhle njengoba sethulekile langathasa ukuzenzela amathisi umsenhle.
Kahle kahle leyo seven colors okukhulunywa ngayo ukuyini?
Besibathe irice yabo ele-chicken elama-sausage sabanika ama-salads abo o beetroot, o lettuce, o cucumber, o amagugu lela namaqanda ona namasala zonke siwafakile sathi bange bawadle bakhonise banatha lamadrinks abo.
Ye kodwa abantu bayidlale njani le ikhisimusi njalo benzani ngaleli khefu njengoba bekhala ngokuningi ukuswelakala kwemali ukudla lokunye?
Bayidlalile ikhisimusi benganayo imali ngoba mbona abaningi nje bedakiwe kumbe bedakwe zilangaleli ngoba bathinta ngani ngabaliningi. Lengqondo ziyajaka ungahlatha kodwa badlalile ikhisimusi ubone kunokuhlephunelana kunokuphana okukhulu ngabona abantu bekwanisa ukuthi akakuthumezele nje inkomishi ezimbili zerayisi otholileyo la kunika ibhinki kube nokubambana nje okuthize lokuzwelana nokuphana lapho embone khona ukuthi shila ngaleli ngelokuthi lawo lakho kushiyele omunye hlephunele omunye kodwa lapho emashop ethawuni oko-TMI phaobani bani bonke okuphisenseke kugcwele kakhulu bekuthengwa kakhulu abalemali zabo bebethenga kunzima kakhulu.
Ezindlini lapho abantu bebelakho yini okokusebenzisa amagetsi lamanzi?
Okusihluphe kakhulu ngamanzi amagetsi hhayi besindawo amanzi asihluphile ngoba ike silibele nje satatazela sathatha mbijana khonokho khonokho ahamba idlale nzima ngoba uyakwazi singethisa ukuthi kuyaphekwa umgani yabi iphongo iba mningi siphile nzima abantu abaningi baphile nzima ngoba basonelisanga ukupheka into zabo kuhle basuke sebesiya ezibholaneni besiyadinga amanzi besabanana begcwali ilizwe lonke bedinga amanzi ngoba uyakwazi ukuthi amanzi aqakathekile ayafuneka nasemaqeleni nakuyo yonke indawo. So abantu babe lobunzima kakhulu ngendaba yamanzi.
Bona ingane umnyaka ozayo uletha ubungcono yini?
Yebo, angazi mntana nami kumbe umnyaka ozayo uzasiphatha kuphi. Kodwa ngiyakhuleka enkosini ukuthi ube ngomnyaka ozaba nokubuyela obuthi. Njengoba uyabona ukuthi izikolo ziyavulwa nje, kufuneka yonke into. So, angazi umkhathi wakho uyangehlula ukuthi ngokubeke ngendlela eqondileyo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Patricia Chabalala, umqondisi wenhlanganiso yevula indlela Gardens of and Care Center elondoloza intandane njalo engumgcinisihlalo wenu Bulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Kweziphathelane lemidlalo namhlanje ebusuku ngehola lika 9 o'clock yilo phela ihola elisitshiya galolunye u-9 o'clock iqembu le-Egypt ele Al Ahly lidibana lele FC Platinum, kuthi ele Ethiopia Sahel lihlangana lele Al Hilal kumidlalo ye-CAF Champions League enkundleni ye-Salam Stadium e-Cairo. Ithemba ke abanelisayo bazawubukela lomdlalo lapho esizabona khona ukuthi kozala nkomoni. Kusenjalo ke umkhosi weVictoria Falls Carnival uyaqala kulelo dolobho kusasa ngesonto, njalo abaqoqayo bathi amalungiselelo asephelele. Kukhangelelwe ukuthi kuzabe kulabaculi kanye labalingisi abavela endaweni ezitshiyeneyo zomhlaba. Sixoxa lo Thina Shema Woneni oweqembu lomculo ele Flying Bantu elizaphatheka kulomkhosi, njalo yena ngu-ambassador walolu hlelo.
The whole mess of life, ama artists onke are confirmed technically, konke is everything is in place. In terms of ama artists, some artists are vela South Africa, Botswana, Namibia. In the past we've had ama artists coming from, you know, Swaziland, Lesotho, because you know we pride ourselves as a sub-Saharan festival. So as much as we can, we would see Sibelama artists at Villa and down at Chiana. Then in terms of our attendance there to Vavila, Botswana, Zimbabwe, obviously, South Africa, as far as Mozambique, we have had Abantu coming from Canada, from America, from Europe.
Ukulungiselela lokhu bekulula yini? Litholile imali eneleyo lokunye nje okunenginengi okufunakalayo?
Things are a bit tough, but sizamile sibili. We've succeeded to do it. Abantu bayajabula sibili. It's at the end of the year. Abantu usually are in a good mood because it can't evolve. Vele abantu bayakwazi ukuthi service gida, our music is great. I'm artists there too, they're professional. So the atmosphere is a very vibrant one.
Lo Thina Shema Woneni oweqembu lomculo ele Flying Bantu ongu ambassador we Victoria Falls Carnival. Iqembu lakhe ke liyabe liphatheka kulo umkhosi kusukela kusasa ngesonto. Okwamanje senditshiya ke kumculo ka DJ Maphorisa ubusiswa lo DJ Tira ngabanye labo abazabe becula kulo umkhosi.
Next week, mystery.
Sibonge umculo ka DJ Maphorisa ubusiswa u DJ Thira labanye u DJ Maphorisa ngomunye ke ozabe ephatheke kumhlangano kumcimbi we Victoria Falls Carnival wona uqalisa kusasa sizwile ke uthi nashe maoneni oweqembu le Flying Bantu ongo ambassador walo umcimbi esithi ngempela sebelungiselele wonke sokuza so amalungiselelo asemaphethelweni kusuza qhubeka umcimbi olivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.